ZDC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 Zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Gweta ravamakomborero harizivishe rinoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri pagoredzva. Mapato anopikisa anoti gore ra-2022 igore rekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. Vandumiso Gumede vakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nevanomwe 2107 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 4,967. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu 209,655. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana neumwe 4,112,241. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi maviri nechimwe nemazana manomwe ane makumi masere nevatatu 3,121,783. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Gweta renhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki reMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vaSimon Chabuka vanoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri musi wegore idzva usati wasvika. Vaharuzivishe avo vange vagara mujeri kwenguva inodarika gore vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zuro nedare repamusoro, asi vachabuka vanoti mapurisa akati vaharuzivishe vakatarisana neimwe mhosva yavari kupomerwa, naizvozvo havagoni kubudiswa. Vachabuka vaudza Studio 7 kuti ivo nevamwe magweta avaharuzivishe valafumo madhuku nava Obei Shaba vari kugadzira magwaro kuendesa kudare redzimhosva vachiti nyaya iyi inogona kunzwikwa nemuvhuro kana chipiri chiri kuuya.
Takwanisa kuwana bill ramakomborero haruzivishe naprofesor Love Madhuku vanguva regweta anoti lead council munyaya iyi. Bill rabuda tapiwa kunzi ava makomborero haruzivishe ngavapiwe mukana wekubhadhara bill re $10,000 svondo roga roga vazviendese kumapurisa saidi ndomesaiti zvichakadaro tazokahadzika zvichizowanzi vamakomborera rozvichava neimwe nyaya yavainayo. Nyaya iyi hanzi ndekidnapping, asi tichamba nenyaya iyi ndazoonawo kuti inyaya yakapera kare sezvo mumhangari aida kuita to withdraw nyaya iyi, asi hatitakwanisa kuziva kuti chichikonzero.
Saka pari zvino zvinhu zvaamira sei?
Pari zvino takwanisa kuva released from prison ramuzo rimwe chete. Prison haikwanisi kuvati vaende kumba, vafare nemhuri yavo nenyaya yekuti kuti vane imwe nyaya yanzi still outstanding. Asi mutsvakurudzo dzaita yaita tsvakurudzo vati muzvina mangari Impala haasi kuda oro munhu wekuti nyaya iyi kwaari haanei nechekuti aite pesuu oro aipfudzire mberi. Konoro zvake hatizvizive, asi iye pachake ari kuti kwandiri inini mukomana ngaende zvake kumba azorore nevamwe vasungwa vaainavo panyaya iyi.
Imimi samagweta moita sei nenyaya iyi vachabuka?
Isu semagweta, ini Simon Chabuka naprofesa Lavu Maduku taita zvatakwanisa kuti tiite kuti mukomana ave achiona chaedza rusununguko rwake rebude. Nyaya idzatarwa dzimwe chatevera vamadhuku neni naobesha vagweta rake, tichaona kuti toita sei kuti mukomana ave achiona freedom. Tichazama patinogona. Iyo ndoti vanhu vezimbabwe tichazama nepatinogona kuti mukomana gore dzva richitanga ave ari panze.
Avo vange vari rimwe remagweta ava makomborero arizivishe vaSimon Chabuka vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reZANU-PF riri mubishi kuita sarudzo dzevatungamiri mumatunhu. Mapato anopikisa anoti gore ra-2022 igore ramabasa okusimbisa utungamiri hwematunhu pamwe nekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti gore ra-2022 rakakosha kubato ravo sezvo riri gore reshanduko nemabasa uye kusimbisa musangano wavo.
2022 igore re-Citizens Action for Change, patinenge takuenda munharaunda marivhevha mumastreet pese tichigadzira musangano mumabranchi, ndosva tichi focus yedu kuti leadership yakasarudzwa nevanhu tichiita make sure that we fulfill obligation sungawirana takaita nevanhu mugore ra-2019 mucongress yedu mugweru. Saka tinenge takustrengthena organization but beyond that.
VaSiziva vanoti vachange vachiita urongwa hunoita kuti vatore masimba kubva kuZANU-PF musarudzo dzemuna 2023.
Tinogadzira nyaya yestrategy, tinogadzira nyaya yetactic, tinogadzira nyaya yekumeka shoti DMDC Alliance inobuilda as a credible alternative titore nyika muna 2023. Saka igore reaction.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vanoti vari kuita kongresi yavo gore rinouya kuti vasarudze vatungamiri vanobva kuvanhu vachavhoterwa muna 2023.
Tiri kuitira kuti kana takuenda musarudzo dza-2023 tinge tane utungamiriri wasarudzwa nevanhu uyezve wapuhwa mapolicies atingati matongerwo anofanirwa kuitwa nyika nevanhu, zvinobva mumafungiro evanhu kwete kuvatungamiriri.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku vatiwo vane zvirongwa zvakawanda muna 2023. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reAll People's Party rinoti aive mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu ndiye achazopinda panyanga ratiwo riri kuumba musangano kubva pasi. Mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and the African Democrats kana kuti lead Muzvare Eva Joy Chidindi vanoti bato ravo riri mubishi kusarudza nhengo dzichamirira bato ravo mumakanzuru neparamende. Muzvare Chidindi vanoti bato ravo richakwikwidza zvigaro zvose zvemumakanzura nemuparamende.
Ne ma province wao tichimeka shwa wati ma province ese anenge aine ma candidates kana kuti ma shadow councillors ni ma shadow MP tichimeka shwa wati hapana wadi kana constituents inosara isi na munu saka seli tichuku meka washwa wati ma activities esa tinoita anofana kunge ari ekuti batira pama numbers edu kuti tive tinozivikanwa uye tive tinoramba tichingowanda.
Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Maduku vanoti gadziriro dziri kuitwa nemapato dziri kusiya ZANU-PF ichiita madiro aJorgina sezvo vari kubvumirwa kusangana pamwe nekuita sarudzo dzavo asi mamwe mapato vachirambidzwa kusangana nekuda kweCOVID-19.
Mamwe mapato ari kuedza asi nekuda kwekuti dariro chirudo matokerwe nyika harina kuenzana sekuti munoona kuti gore rese rapera iri tichitaura nenyaya dzeCOVID-19 mamwewo masangano mapato akazvimirira hanga asingakwanisi kuti asangane achitaura misangano dzavo dzemaintinal democracy avo ingangove misangano yekuti vari kutiwo seprovinsi ngatisangane kana kuti sebranch ngatisangane marestriction dzenyika ndopaanga achingoshanda zvinenge zvisiri nyore.
Asi dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya dzekugadzirira sarudzo dzemuna 2023 dzakurumidza kuitwa zvavati mucherechedzo wekuti dzinokwanisa kuita mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti mugore ra 2021 yakangonyoresa vanhu zviuru zviviri 2000 kuti vakwanise kuvhota. Bato riri kutonga reZANU-PF nemamwe mapato anopikisa akaparura zvirongwa zvekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. ZANU-PF ine chinangwa chekunyoresa mamiriyoni mashanu evavhoti vatsva, ukuwo MDC Alliance ichida kunyoresa mamiriyoni matanhatu. MuNewsday makare vanoona nezveutano kumatebeleland south vanoti vava kutya pamusoro pekukwira kwehuwandu hwemadzimai ari kubarira vana mumisha, pamusoro pekushomeka kwenzvimbo nevanhu vanga vabatsira. MuChronicle mapurisa muBulawayo anoyambira kuti haadi kuona vanhu munyugwagwa usiku hwegoredzva vachiti anenge aonekwa achifamba-famba pakati penguva dza 9 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani achasungwa, uye vanobatwa vachityaira motikari panguva dzisingabvumidzwi vachatorerwa motikari dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadi makadi kuvashamarari veStudio 7 muse kwamuri. Haisu tinofara nevateereri veStudio 7 makadi iko. Aisu tashungurudzika nenhau iri kuitika kuZimbabwe yemapurisa nemasoja. Zvavari kuita hazvina kunaka. Mapurisa nemasoja ngavatinyarewo zvavari kuita izvo. Mbavha dzakuzikanwa kuti mapurisa nemasoja ivo varivo vanonzi ndovemutemo, ngavamboregerera vanhu. Vanhu havanawo chavainacho, ivo ndo vanotoshanda ende ndivo vanorambidza vanhu kuti vamache vataure chokwadi chavo kuti nyika yarema. Vanhu vakamacha vachipinda mumigwagwa, ivo mapurisa vanorova vanhu nemasoja acho. Iko zvino vanhu vakuzviraramisa upenyu hwavo hwavanozviraramisa nahwo ivovo vapindira usiku vachivabira. Mapurisa nemasoja tinyareivo, tinyareivo, hatina acho nesuwo zvatina, munoshandirawo zvishoma. Tiregeivo, imi ndi munotomukira kumabasa. Ndatenda hangu.
Hongu tingapemberera hedu tichiti muZimbabwe maita chichehwa chinonzi lithia. Saka nokudaro nyika, upfumi hwenyika huchasumukira zvakanyanya, uye nyika simba remari richati simukei zvokukunda nyika zhinji pasi rose. Hapana chitsva chinogona kuuya nokuda kwaizvozvi. Nyika yeZimbabwe yakaropafadzwa zvikuru, ine zvichehwa zvakawandisa. Mangoda chaiwo akabuda gore ripi? Iko zvino tina makore mangani? Chii chaiitika kana kuti chaunzwa neMangoda chatingati auya nebudiriro munyika? Chinongodikamwa pakubudirira kwenyika noupfumi hwenyika kuva nehurumende ine zvido zvavanhu pamoyo. Zvoga.
Pa Studio 7 apo, makadini mese, tinofara chaizvo. Tinofara nezviri kuita mauto nemasoja, zvavari kuita. Ukaona uchichengeta imbwa yako, yakuba, kutadza kuti uri kuinyima chikafu. Ndiro zvazviri kutorewa, masoja nemapurisa haabvumirwi kustrike. Asi chiratidzo chava kutaridza kaichi kutadza kuti matombo avo ane nzara. Saka kuti vacheme kana kudini, vanogura mutemo webasa. Asi zvava kuita izvika, Mnangagwa nehurumende yake ngaifunge kuti sezva kudai.
Mamuka sepa Studio 7 apo. Ya, ndirusike muno muPretoria. Ya, uyo assistant commissioner ponya tuyo uyo hazwi pakatomira anomirira ubato rake. Bozi kana mapurisa achinzenda munorowa chembere kuti dzurapo wachikafu iye oramba akanyarara sacommissioner. Zvino zvireva kuti kofoni painombonzi yaramba kudayirwa pane zengapo anodi kupa maupdate yekuti wai ndisina kudayira foni. Imwe nyaya futi iri kunoita ndeyekuti madoctors ari kunzi ari kusvota kuzvipatara, but mapurisa nemasoja ariko. Masoja ndo basa ravo kairori rekuti kana madoctors akasvota sezviri kuita kuamerica. Biden akaisa masoja kuti abatsire iwo muZimbabwe. Anokukwanisa kuti masoja abatsire kunorova vanhu kana mapurisa unorova vanhu ungabati kana pachiitwawo zvinhu zvokuti masoja anofanira kubatsira like madoctors emiritary aenda unobatsira madoctors kurapa vanhu. Zvongoni madoctors ari kushota. Saka ndizvokuti amiripo ndiyekungo abhusa vanhu here noti kubatsira vanhu.
Zvakaoma chokwadi, ndinoda kutaura pamusoro pemasoja ari kubata vanhu ngonzi. Zvakaoma. Ukaona uri baba bemba, vana vako uri sabhuku, vana vako vakufamba muraini vachiba vachibira vanhu, zvakutotyisa ka. Totochengetwa nani? Pasina munhu wokutomutemba kuti ungati ndingatemba ndingavimba nokusho, nokuti vana vako iwe sasabhuku ndovari kuenda do by do vachibira vanhu. Vachibira vanhu makatarisa makesisi ari kubuda izvozvi ema-AK-47 afamba vanhu vachibira vanhu dzimba. These people they are loyal to ZANU-PF. Zvakaoma.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Varairidzi veMawarriors vakasarudza vatambi makumi maviri nevatatu vachatamba kumakundano e-2021 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chasimuka nhasi chakananga kuCameroon kumakundano eAfcon ayo vari mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Vatambi vatanhatu, Knowledge Musona, Tinoka Dewere, Kundai Benyu, Jordan Zemura, Dave Moyo na Admiral Muswe vachabva kwavanotambira vakananga kuCameroon uko vachanobatana nevamwe. Chikwata chadomwa nhasi ichi chinosanganisira vatambi vagara mumaworiors kwenguva refu Tabanika Musoko, Alec Mdimu, Tine Jadebe, Neva Tigere, Onisimo Basera, Martin Mapisa, Bruce Kangwa na Kuda Mahachi. Mapisa anotari kufara nekutambidzwa mukana wakakosha kudai wekumirira nyika makundano makuru aya. Vamwe vatambi vachanobata basa kuCameroon uku nde Prince Dube, Petrus Mari, Talbert Shumba, Kelvin Madzongwe, Peter Mduwa, God Knows Murwira, Gilroy Chimwemwe, Ishmael Wadi na Gerard Takwara. Murwira uyu anotambira chikwata chemuno che Dynamos anoti achashandisa mukana uyu kudzidza nezvenhabvu yepamusoro.
Mufaro wangu mukuru kunge ndichinge ndiripo pakati pevakomana vakadaidzwa kumirira nyika. Ndinge ndichidzisangana nevakomana ndingabva kumatop leads chidzidzawo bhora, dzidza 1 or 2 ende shure yemutambi wese webhora nganenge achimirirawo nyika.
Manager wechikwata ichi vaWellington Pandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi vasarudzwa ava vachabata basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti chivakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kutarisira zvakawanda pavari.
VaMupandare vanoti chinangwa chavo kusvika munharaunda yechipiri izvo zvatadzwa nezvikwata zvese zvemaWarriors kubvira muna 1980.
Zvikutiwo vakomana vambogadzirawo kahistori kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti vari kutarisira kuti Norman Mapeza achashandisa ruzivo rwake rwenhabvu yemuAfrica kuti maWarriors aite zviri nani.
Tinoimba kuti Norman Mapeza achakwanisa kuva mushina wemajuzi kuti atibatsire pakuti basa rifambe mushe kuti zvifambe zvakanaka.
Makundano eAfcon arutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi. Mutambo weZimbabwe wekutanga uriko musi wa10 ndira nemateranga Lions ekuSenegal. AFCON 2021 yaifanira kuve yakatambwa gore rapera ikamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zvichakadaro, mhuri yenhabvu yatambira nekusuwa kukuru mashoko abva kuBulawayo kuti vaimbove mukuru wekumahofisi eZifa uyezve vakambove sachigaro weHighlanders vaNdumiso Gumede vashaya. VaGumede avo vasiya vana vanga vave nemakore 95 ekuberekwa. VaGumede avo vaive mudzidzisi mubasa ravo vaive mubhodhi reZifa rekutanga kubva muna 1980 kusvika muna 1983 umo vakagadzwa nevaive gurukota rezvemitambo muzvari Joyce Mujuru. Ndivo zvekare vaive sachigaro apo Highlanders yakatenga imba yeHighlanders Sports Club muna 1986 vakazotora zvinzvimbo zvemutevedzeri wasachigaro weZifa, mukuru wekumahofisi eZifa uyezve semukuru wekumahofisi eHighlanders. VaGumede vakabuda zvekare muzvivhitikiti yemitambo yakaita seyellow card necry freedom, zvivhitikiti izvo zvakaita mukurumbira pasi rese. Kushayikwa kwavaGumede kwauya mazuva mashoma Highlanders ichangobva kupemberera zvavakaitira chikwata ichi mazuva avo eutungamiri. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mazuva mashoma anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Senator Harry Reid vedunure Nevada vakashaya nezuro vave nemakore makumi masere nemaviri. Senator Reid vanoonekwa seumwe wevanhu vashoma vakanga vane simba neuremu hunotyisa muSenate yeAmerica. Senator Reid vakashanda mudare reSenate kwemakore makumi matatu kubva musi wa 1 ndira 1987 kusvika musi wa 3 ndira 2017. Apo vakazivisa kuti vava kuenda pamudyandigere. Vakashaya mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Senator Reid vanonyanya kuzivikanwa pamusoro pekushanda kwavakaita kuti bhiri rezveutano revaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama reAffordable Care Act, asi rinozivikanwa nekuti Obamacare ribudirire. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti Senator Reid vaiva nechipo chekuyananisa nekusanganisa vanhu vane maonero akasiyana, chinova chimwe chezvinhu chavanozivikanwa nacho.
Senator Reid ndofunga chinhu chikuru chandinoona kunge chawakaita kubatsira President Obama kuwane kupasa ndike inonzi Obama Care. Health insurance yakabatsira vanhu wakawanda chaizvo. Iyoyo kubudira kwawakaita chaizvo ndofunga vanhu vazhinji vanovarangarira nako. Chimwe chinhu ndechekuti waifambidzana chaizvo kwete nana wana Obama, but nyaya dzekufambirira pamwe chetepo pemaRepublicans nemaDemocrats yanga iri nguva chaizvo wamwana mazuva ano wanaona ifunga iyo nguva iyoyo, nguva yakanga ine hundu kufambidzana kwaita wanhu. Ende akabatsira futi panyaya yemasanctions ekuZimbabwe uku. Aitaura chaizvo zvakasimba kuti kuve nerusununguko rwemachokwadi, kuve nefreedom of the press zvese izvozvo. Angari munhu I respect kwa chaizo ne wanu chaizo, asi chinjikuru ndiye akatungamirira Senate ne Congress kutsigira wa Obama pawaka wa munhutema wekutanga kutungamira nyika yeAmerica. Asi angari munhu aifambidzana zvakanaka chaizvo ne wanhu wese.
Simba ravo nokufarirwa kwavaitwa uku mubasa ravo munoti chii zvaikonzerwa nei?
Chete kuno kuAmerica ka kune vanhu vaunongoona muupenyu hwavo fanika wana Senator Kennedy wai mushakapuri wakangokurawo naiwo waRid munhu akangokurawo ane pfungwa dzekufambidzana zvakanaka nevanhu wese, kana angave maRepublicans angave vanhu verumwe rudzi. Angari munhu wekuti ukasangana naye unongomufarira, anga asina pfungwa dzedze kuti ndiri muchena saka vanhu vachena ndivo vanofanira kuva vane masimba ese. Anga asiri akadaroba, aifambidzana chaizvo. Taigara chivaona patelevhizheni akasangana newekumaRepublicans, akasangana pane nguva yavakanga vari president, nguva yawaGeorge Bush wanga vari president, wachifambidzana zvakanaka chaizvo. Iye mazuva ano vanhu vane chido chekuti dai nguva idzodzo dzaidzoka zvekare.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Gweta rava makumburero haruzivishe rinoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri pagore dzva. Mapato anopikisa anoti gore ra2022 igore rekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. vandu miso gumede vakashaya mezuro. Tashika kumagumo echurongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Maneru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.